get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 18 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMozambique vaPhilippi News vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwemutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. Zimbabwe Parks and Wildlife Management kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vosaenderana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuAmerica yekubatsira kuchengetedza mhuka muHwange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMozambique vaPhilippi News vati Zimbabwe neMozambique dzine ukama hwakasimba vakati kuremekedzwa kwevaive mutungamiri wenyika yavo yekutanga vaSamora Machel kuremekedzwa kwevanhu veMozambique. VaNews havari kushanya muZimbabwe vataura mashoko aya pachiitiko chekutara zviri pamutemo pachaiswa chiumbwa chavaMachel. Ichi chiumbwa chichaiswa panzvimbo yeMuseum of African Liberation iri muHarare. Chiumbwa chava Samora Machel chichadzikwa senzira yekuchengetedza nhoroondo yavo. Chirongwa ichi chinonzi chichaitwa nemari inobva kuhurumende yeMozambique seimwe yenzira dzekudzikisa nekusimbisa ukama huri pakati penyika iyi neZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe navaNews vazoonawo kusainiranwa kwezvibvumirano zviviri uye vaendawo vakanoona zviratidzwa zvemabhizimusi zvenyika mbiri idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Chakanaka kuti vavakidzani vadyidzane, vanhu vakabatsirana kuhondo vadyidzane, zvibvumirano zvekuita bhizinesi ngazvinyorwe. Asi tipote tiziva kuti isusu neMozambique tinoshanda mashandiro akasiyana. Chatinganyanya kukoshesa mukoma Jonga rechekuti tiwane magetsi kana magetsi kuno achineta, nekuti kana magetsi edu achidhura achineta kuita, kana tichikwanisa kuti tichitenga akachipa kuMozambique, aiwa chibvumirano chakadaro chakanaka. Uye zvekuti tiwane mukana wekuti tinotora zvedu zvinhu zvedu mungarawa dzekubheira nekumaputu, nokuti padyo kupinda kuDurban. Kana zvibvumirano zvichinyora zvakadaro, aiwa zvakanaka.
Saka neimwe nzira muri kuti imi kushanya kwavaNews kwakakosha kunogona kuwanisa nyika magetsi nezvimwe zvamuri kutaura zviri kutakurwa kwezvinhu nekufambiswa kwezvitima?
Chiripo ndechekuti kana vatungamiri venyika vachiuya, kana nyika yakarongeka, vanouya nevari bhire bhizinesi vacho. Asi ndatinyatsotsanangura kuvateereri kuti madyidzano eKabora Basa nezesa ndiye bhizinesi. Kana vanomanaja Kabora Basa hydroelectric power station vachitida kuti kana tiipa Zimbabwe magetsi votibhadhara mari in cash in advance, kana isu seZimbabwe tisina mari yacho, hapana chibvumirano chingaitwa pakati pavanyuzi navamunangagwa, nekuti ndezvebhizinesi. kana Mozambique Port Authority nana Zim Trade vakabata vari represented madelegation acho zvinofamba asi kana zviri zvepolitics zvemonyeberana chete aiwa hapana chinofamba kungotaura chete
kune vamwewo vanoti zvibvumirano zvanyoreranwa nenyika nedzimwe nyika zvawandisa asi chinozobuda chichibatika hapana munotiwo
apo tinenge tiri chokwadi nekuti kaya ngatizive kuti zvibvumirano zvakawanda tine zvibvumirano zveafrica free trade area kune COMESA kune SADC multi nemabilateral relations acho maagreements akawanda chiripo ndechekuti parliament yedu haikwanisi kunge ichibvunza mibvunzo president Mnangagwa vachidaidzwa kuparliament naminister of trade maisekaijenza vachidaidzwa vachibvunzwa kuti co-audit nezvibvumirano zvamakaita kubva 2018 zvakamira sei value proposition yacho chii nezvese hazvisi kuitwa saka hatingazive kuti chii chiri kubvumirana nokuti urombo huramba hungokwirira chikafu chiromba chingodhura mari yedu inoramba chiudzikira utongi hwenyika hwezekerera hakuna saka tichikuona ichiti vagari vezimbabwe kuti zvibvumirano zvacho zvakamira sei asi zvandataura ndezve zvekuti kana tisati taziva zviri muchibvumirano chacho zvinonetsa kunge uri kupopata chinhu chausingazivi
kwouyawo kutarwa kwenzvimbo ichaiswa chiumbwa chevaive mutungamiri wemozambique vasamura mashero munoti nedanho iri
chokwadi ndechekuti isu zvanditaura mukoma zvinonga kuti hapana chakaipa kuti vanhu vakabatirana mhondo vange vachikudzana asi izvi zvezvitombizi taneta nazvo hazvina kana basa hazvitibatiri hazviunze mari takaparadza mari tichigadzira chitombizi changuyaniyanda muna samura mashero imomo ndo maidi muna samura mashero wachemomo asi zvitombi hazvibatiri handizvoti takazvidzidza zvanarodzi nadedlinch zvida zviripo zvekutaura nadeliberation museum zvinobatsira vanhu vehisty asi hazvitibatsire kutunzira chingwa kana kutipa mabasa kuparadza nguva nekupedza nguva yevanhu vezimbabwe
vanoongorora zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yehurumende inoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka yeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks nesangano reInternational Fund for Animal Welfare vasainirana chibvumirano chemari inosvika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuamerica kana kuti US$50 million yekubatsira kuchengetedza mhuka kuhange national park kwemakore makumi maviri nemashanu anotevera Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
mutauriri weZimParks Vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti mubatanidzwa wavo neIPO unotevera mushandira pamwe wavange vachiita nesangano iri kwemakore mashanu kuhwange National Park kwekare vati chirongwa ichi chichabatsira zvikuru pakuti ZimParks iwane zvikwanisiro zvinoshandiswa nevanochengetedza mhuka zvakaita semotikari nezvimwe
kunotibatsira nekuti tinge tisina mari yekuti vanhu vakwanise kufamba vacharisa kunoti hakuna here varikuda kuvhima mhuka zvisiri pamutemo tinenge tichikwanisa kuwanawo motikari dzekushandisa tinoshawana mafuta vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka vachipota vachiendawo kwatingatiwo kumarefresha co kwavanoendawo vachinodziswa zvinyowani kushandiswa kwemishina ichizvino zvino madhroni nezvimwewo zvakawanda zvavatinenge tibatirana navo kuita kuti mhuka dzedu tichengetedzeke
vati pasi pemushandira pamwe wavakaita nesangano iri vakakwanisa kuvaka imwe kamba inogara vanochengetedza mhuka kana kuti magame rangers kunzvimbo yemakona muhwange national park mekare pamwe nekuti vanogara pedyo nenzvimbo iyi vawane cheuviri izvo zvaderedza zvakanyanya kuvhimwa kana kuurayiwa kwemhuka zviri kunze kwemutemo
mukatarisa muhwange national park taane makore angangoita iwo matatu pasina nzou imwe chete yakavhimwa zvisiri pamutemo izvi zvimwe zvezvinhu zviri kutibatsira kutichengetedze mhuka pano nepapo panoitawo matambudziko asi makore mairi matatu apfuura hatina nzou yakaurayiwa zvisiri pamutemo nevanovhima zvisiri pamutemo
mutevedzeri wemutungamiri wezvirongwa zvepasi rose pamwe nenyaya dzekupiwa kwerubatsiro muIPO vajimio mandima vati zvichitevera chirongwa chavo chekutanga chemakore mashanu neZimParks vaona zvakakodzera kuenderera mberi nechirongwa ichi vamandima vatiwo chibvumirano chekushanda vese kwemakore akawanda kunobatsira mukusimudzirwa kwenzvimbo yehwange national park nenharaunda dzakapoteredza kwenguwa ya kareba.
Vumirane yoku shanda tese kwe makorea akawanda kudai inoitira kuti tikwanise kusimbisa basarema rangers kuchengeteza muka. Tigadzirise dzimba dzinogara vashanyi kuwangi National Park ma tourist. Tisapote ma ranger newe research kuchengeteza uwanikwa we Zimbabwe. Pamwechete ne kupatsira kugarisana kunoita vanhu vanogara munharaunda yewange nemuka mucampfire area. Tinotarisira zvekuti nguva yakareba inotubvumira kuziva kuti nzou dzedu dzinofamba dzichienda kupi. Toona zvekuti madevelopments anoitwa mumacommunities ari around angaitwa sei. Tichizotarisa zvenzira dzeclimate change kuti mvura inoma muwange inokwane here kuti nzou nezvimwe zviwanikwa zvirimo zvirarame kusvika pakupedzisa.
Mutori wenhau anonyora zvekuchengetedzwa kwemhuka zvakare ari mupepeti webepa nhau repadande mutande reconserve zim vajohn castim vaudza studio 7 kuti chibvumirano ichi chakakosha zvikuru nekuti chichabatsira zimparks nezvikwanisiro sezvo yange ichitatarika kuchengetedza mhuka zvikuru sei kunzvimbo yakakura sewange national park.
Izvi zvinobatsira kuedza kudzikisa nyaya dzekuurayiwa kwemhuka kunyanyanyanya kuwange National Park. Takatarisana nenyaya dzenzou ndodzati wandei kuwange National Park uye ndo yakati kurei nyika yese. Saka rubatsiro runoenda kuwange National Park rwakakosha nekuti zvinobuda zvakanaka ikoko zvinoitawo kuti kumwe kwese nyika yese itedzere zvimwe chete.
Kuwange National Park ndiyo nzvimbo hombe yekuchengetera mhuka muZimbabwe uye ibandiko reKavango Zambezi Transfer Conservation Area kaza TFCA uye yakakosha pazvirongwa zveIFO zvekuchengetedza nzvimbo dzinochengeterwa nzou nedzimwe mhuka. Pasi pechirongwa chasainiranwa ichi pachaumbwa komiti nevanhu vatanhatu kubva kumasangano aya kuti itungamire zvirongwa uye chirongwa ichi chichabata zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvewange National Park. Muna 2013 pakamuka mutauro pasi rese mushure mekunge nzou nedzimwe mhuka dzapa mushure mokuisirwa muchetura wecyanide. Zvichakadai, chibvumirano ichi chinouya apo paine kugunun'una kukuru munyika mushure mekunge imwe kambani yezvicherwa yeShalom Mining Corporation yanyorera kuhurumende ichitsvaga mvumo yekuchera mafuta munzvimbo yeManapouls National Park iyo inove pasi penzvimbo dzakatarwa neUnited Nations sedzakakosha kana kuti World Heritage Site. Asi mutevedzeri wegurukota runoona nezvezvicherwa vapolite Kambamura vakaudza paramende nezuro kuti hurumende haizopa yakapa mvumo kuti nzvimbo iyi icherwe. Vakatiwo nzvimbo iri kudiwa neShalom iri kunze kweManapouls National Park uyewo veMining Affairs Board vachatora danho rekuti voita sei mushure mokunzwa kubva kuvanhu. Mangwana ndiro zuva rekupedzisira kuti veruzhinji vape pfungwa dzavo kana zvichemo pamusoro penyaya iyi pasati paitwa danho rokuti kambani yopiwa mvumo here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Apo Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekuyeuchidzana kukosha kwekuwanikwa kwenhomba yeHIV AIDS. Nyanzvi mune zveutano nevanorarama neutachiwana uhu vanoti zvakakosha kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo yekuti chirwere ichi chiwanirwe nhomba kuitira kudzivirira veruzhinji. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe weava nemakore akawanda zvikuru achirarama neHIV and AIDS ndimufundisi Maxwell Kapachao, avo vanoti zuva ranhasi rakakoshera pasi rese semuyeuchidzo wekuti hatifaniri kuneta kutsvaga nhomba yeHIV and AIDS. Vakapachawo vati nhomba inenge yakanaka zvikuru sezvo kutora mapiritsi antiretroviral therapy ayo anobatsira mukudzikisa ukasha hwechirwere ichi kweupenyu hwese kuchinetsa.
Yakatikoshera zvakanyanya zvadzine mhaka mishonga yatiri kunwa iri mumapiritsi ke pane kakuneta kanozoitika munhu nemakore anenge achinwa mishonga iyi yatinoti pachirungu isusu pill burden fatigue. Saka vazhinji vedu tinozosvika pakurivara kana kuti tatozodopedzera tanwa kuti mishonga yacho.
Nyanzvi mune zveutano uye vakambo wa mkuru we sangano re Zimbabwe National Network of People Living with HIV amai Muchamu Kamuri vati kuwanda kwe wanawaru kubatuwa ni utachuo na waripakati pe makore gumine matanatu ne makumaviri ne mana 16 to 24 years muchere chezo wekuti sisine inezi zisoneswe utachuo na uhu vanu vachiri kubatuwa na uhu amai mkamuri vati mushonga unga peza dambu ziko iri inomba
kuwane nomba yekudzivirira HIV zvakatikoshera senyika
vatiwo senyika mishonga iri kunwa nevane utachiona iri kupiwa nevanobatsira vakati asi nhomba yekudzivirira chirwere ichi ikawanikwa nyika inenge yabva panjodzi huru
saka zvitori nani kuti tidzivirire tichiwana rubatsiro kunobva kure kunobva kunze izvi toga hatizvikwanisi saka zvakatonaka kuti tione kuisa musoro pamwe chete tichidzikisa pfungwa dzedu kugamuchira sainzi yatibatsira kutiwanirawo nhomba yakaita saiyo
mukuru weNational AIDS Council vaBernard Madzima vati zuva ranhasi rakakosha zvikuru vamadzima vati kunyange hazvo paitwa tsvakurudzo dzakawanda kutsvaka nhomba hapasati pava nenhomba yati yawanikwa asi vachiti nakinokurudzira kuti kurambe kuchiitwa tsvakurudzo
hapasati panyatsowanikwa rine yatinoti efficaciousness uro rinoshanda zvinoita kuti ridzivirire HIV asi tinokurudzira the scientific community kuti irambe ichishingirira kushanda mainvestors varambe vachishingirira kushanda kutarisana nekuti tiwane nhomba yeHIV.
Studio 7 yaedza kunzwa kudivi rebazi rezveutano asi mutauriri webazi riva Donald Mujiri vati vanga vakabatikana panguva yataedza kutaura navo uye vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamepo. Zuva iri rakatanga kucherechedzwa nesangano rekuAmerica reNational Institute of Allergy and Infectious Diseases rinova bandiko reUnited States National Institute of Health. Munanyama vhuvhu wa2021, kambani inogadzira nhomba yeJohnson and Johnson yakazivisa kuti tsvagurudzo yenhomba yeAIDS yavaive vaita kwemakore gumi nemashanu yaive yatadza kudzivirira AIDS. Imwe zvekare kambani inogadzira nhomba yeModerna ichiri mubishi netsvakurudzo yenhomba yeAIDS ichishandisa umisha hwayakashandisa pakugadzira nhomba yeCOVID-19. Pazuva reWorld AIDS Vaccine Day, masangano akasiyana-siyana, makambani anoita tsvakurudzo nedzinharaunda pasi rose vanoronga mitambo yakasiyana-siyana inosanganisira kupa dzidziso kune veruzhinji, kuunganidza mari neku taura neveruzhinji paine chinangwa chekusimbisa nhaurirano kugoverana ruzivo pamwe nekutsvaga rutsigiro rwetsvakurudzo yenhomba yeHIV. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Sangano reUnited Nations rinoti riri kutsvaga mari inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti US$3 billion rekuti ribatsire kuwanisa zvikwanisiro zvinosanganisira chikafu zvekupa kuvanhu vemuSudan avo vakatarisana nehondo yakatanga mwedzi wapera. Sangano iri rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 miliyoni vari kutarisana nedambudziko rekushaya zvikwanisiro nekuchengetedzeka kwakanaka munyika iyi mushure mehondo iyi. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe nezvenyaya iyi.
Sezvo papaita vamwe vari kuda kugadzirisa zvomuSudan vanosanganisira nyika yeSaudi Arabia neAmerica, idzo dziri kutaura namapoka maviri amauto omuSudan ari kurwisana pari zvino munyika iyo yeSaudi Arabia. Dare iri rinoda kuti ringe rinana sachigaro vaviri vanobatana vaite vana sachigaro vakasimba vano batanidzira United Nations boka renyika dzose dzapasi rino neAfrican Union boka renyika dzomuAfrica. Saka dzabatana dzo dzinofanira kuita vanasachigaro panhu pamwe chete vedare iroro renyika yeSudan richiitwa mu imo muSaudi Arabia.
Dare iri rinenge richizoita mabasa api?
Dare iroro rinofanirwa kuti ritsigirwe nedzimwe nyika dzinoda kuona Sudan ichimuka. Dzinoda kuona upenyu hwavanhu huchichengetedzwa muSudan. Kozouya vamiririri vavanhu vanofanirwa kunge varipo, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvekodzero dzavanhu, vanosanganisira mapoka ari muSudan anoita zvematongerwo enyika, vanosanganisira makereke omuSudan, vanosanganisira vezvamabhuzimusi muSudan, zvichibatanidzazve voutongi hwavanhu hwomuSudan hwamadzishe kana masadunhu kana arimo. Vamiririri vavanhu vese ivava vagara padare iri. Nyaya yeSudan inofanirwa kudzeiwa nokukasira kuitira kuti upenyu hwavanhu hwomuSudan hugochengetedzwa pasaita kuparara nokutambudzika kwavanhu. Kana chisungo chabuda ipapa tinosanganisira kuti pave negwara reutongi hwavanhu hunobva mumapitsi okusarudza hurumende inenge ichisarudzwa musarudzo dzakasununguka navanhu.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vachitaura naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika muJapan nhasi kumusangano wevatungamiri venyika nomwe dziri mugungano reG7 uyo uri kutarisirwa kutarisa nzira dzekupikisa tsika yenyika yeChina munyaya dzezveupfumi pamwe nekutsigira Ukraine mukurwisana kwayo nekupinda kwayo kwakaitwa munyika yayo neRussia. Nyaya yekusanyatsoferefeta nyaya dzeuori kunyanya zvakafushunurwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera zvave kupa kuti vamwe vati dare reparamende imbwa isina meno. Nhepfenyuro iyi yakati vamwe vakuru muhurumende vari kushanda nevamwe vana muzvinabhizimusi kuita uori pakutengeswa kwemangoda pamwe chete negoridhe nekucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering. Pamutemo dare iri rinofanira kugara richiongorora mashandiro ehurumende. Kochi chiri kupa kuti dare iri rinzi nevamwe riri kukundikana kuita zviri mubumbiro remitemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vapupuraito Garepi vanokokera nhengo dzebato rezano PF mudare reparamende uye nhengo yeCCC vachimirira mutare Central vaInnocent Gonese. Totanga nekunzwa kubva kuna vatogarepi.
Isu tinoshanda zvakanaka. Mukaona mabasa ari kuitwa neparlamende kukonsulta general public, kudaidza makambani ari pasi pehurumende, maministries vachitaura zvavanenge vachiita nezvatinenge taona zvatinofunga kuti tinenge tichida kuziva kuti zviri kufamba sei. Mabasa iwo akaitwa zvikuru kubva richitanga nainzi parlamendi kusvika iko zvino. Saka maonero angu, parlamendi iri kushanda zvakanaka. Makomiti zedu ari kuita basa rawo zvakanaka, zvinoratidza kuti vava kuziva vazhinji mabasa avanofanira kuita paoversight.
Vagonesi, munotenderana nazvo here?
Aiwa, apo neapo tinogoita basa zvakanaka, asi pane dzimwe nguva dzinozoita kuti makomiti edu asakwanisa kuita basa zvakanaka. Dzimwe dzenguva dzinenge dziri dzimwe nhengo dzeparamende dzinenge dzakuvharidzira zvimwe zvinhu, saka pane nguva dzinoitika kuti zvinhu hazvizokwanisi kubudira zvakanaka. Kwoitawo dzimwe dzenguva vamwe vedani vanozotikidzirwa voona vakubudidza, saka pane nguva dzakati wandei dzinoona dzekuda basa zvakajeka zvisina kunyadia. Masimba tinawo kuzesa bumbeeine nyika guru section 119 yeconstitution inotipa masimba ekuti mainstitutions ese ari pasi peparamende, uye mastanding orders zvakare anotipa masimba iwayo. Asi pane dzimwe nguva vamwe vanozotya hamiianenge vakutyii tichedza kuzvakanaka.
Vatogarepi vamwe vachipa muenzaniso vari kutarisa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera iri kupomerwa vamwe kuti vanga vasingafambisi zvakanaka nyaya dzekutengeswa kwegoridhe vachiita huori uye kuchenesa mari dzakasviba dzemoney laundering, vachiti havasi kuona zvaitwa neparamende kuferefetawo nyaya.
Indoti kana paine panokonekwa kuferekefetwa zvakakwana kana kuvhunzisisa kuti tiwane pakanaka nepakashata zvinhu, zvoo zvitova kuti isu separamende teita tongotadza basa redu. Sezi tikatarisa zvataurwa na zvabvunzwa mubvunzo muhouse, speaker of parliament vamudhenda vakabva vadavira makomiti iwawo anofanira kuinvestigata izvozvo zvinotaurwa zvakaonekwa neAl Jazeera. Ngavaende vanoferefeta, tinotodawo kunzwa kuti zvakafamba sei. Hairisiri basa rekuti munhu kana waritadza wopomerawo vamwe kuti tazotadza kuita nokuti tanga tichidini. Vagonese vari kuti pane vamwe vanenge vachityidzirwa, haungauyi kuzomiririra constituency yako kana kumiririra ruzhinji rweZimbabwe uine muchuchu uchingotya nezvinenge zvisipo. Kana waenda kundoongorora zviri kuitika mukambani, ingava hurumende kungava papi panenge paitika chunhu, kune vamwewo vanenge vasingadi kuti zvibude. Iye pachake munhu unenge achiongororwa kuda ungangofunga kuti vanhu avava kuendawo pavasingafaniri kuita. Asi kana uchizva kuti uri kuzviita uchigaidwa kana kuti uchitungamirirwa nomutemo, munhu haafani kana kutombotya, unotongoita. Isu separamende tine kodzero, spika vataura kuti tine kodzero rokutarisa. Hatidi kungoti tinonotarisa zvinhu, kana vamwe vanonotarisa zvaane politics mukati, zvabuda mumandeti yedu semaparliamentarians. Ndopatoti aiwaka tabuda mugwara rezvatatifanira kuita. Kunoongorora hakurambidzwi munhu. Kana tichingozviita tichivavariya kuzadzisa zvinorehwa namastanding orders, zvinorehwa nebumbiro romutemo, handifungi panonga pogana nazvo kuti zvichingoitwa zvakanaka.
Vagonesi, hanzi vamwe vakuhwanda nekuti vamwe vari kutyisidzirwa. Muri kufara here nemabatirwo akaitwa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera ine dare reparamende? Zvimhingampinyi zvipi zvamuri kusangana nazvo?
Kuti munyika medu ka pane zvinomboita kutikirizwa kwamakomiti eparamende. Zvinoyoka pakabuda nyaya yamaleptop aya ainzaitengwa nama9000, pane makomiti yafanirwa kunga achongorora nyaya yacho kuti zviri kumbofamba sei. Akazopikirirwa kukanzaiwa ngazvitirwezvitike nezvake. Zvakare pane nyaya dzakambobuda dzekuti chairman yekomiti yeagriculture vawazigajena pavainzi vaferefetwe zvakare, hapana zvimwe zvakazinatobuda zvakajeka. Tochienda kunyaya yeAl Jazeera, nezvino pakabvunzwa mubvunzo uyu pane kamba yanga ichitenderera yanga ichinzi yakabva kuna spika. Pawakabvunzwa mubvunzo uyu zvino nyaya yacho yakambodhambwa-dhambwa, tisingatozivi kuti kudii kana madeputy spika ini handitozviziva. Uri mingira zvekuwana spika zvakare havanonazobuda pachena kuti gagagaga vangoti avachanisa mubeiinii unyesa ungagoni kuverenga mapepa nhau mutiiweyu.
Vatogare pipindurai tinzwa.
Pane zvimwe zvinofanira kutitariswa blessing kuti tichiinda kuparamende uku maMP anovhoterwa vamwe vacho ruzivo rwezvenonzi zvinoinvestigatwa zvacho runenge ruri rushoma. Panogumira nepanotangira mutemo vamwe vanenge vasina ruzivo rwakakwana, saka paanenge akoniwa kana kuti akashaya ruzivo vobva vati ndambunyikidzwa ndarambidzwa zvandinofanira kuita and so forth.
Vagonesi,
chinoitika ndechekuti makomiti edu pane dzimwe dzinguva futi dzaanoinwa mari paanenge achida kuti aite mainvestigations ombomiswa sepanenge pachinzi paramende haisi kufita. mashandira zvofa zvirozvo zvikanzipalamenda ichikufita makomita anoti hazidi.
Manzwa kubva kunhengo yeCCC varumiriri vemutare central vainocent gonese pamwe chete nevanokokera nhengo dzezano pf muparamende vapopuraito garepi pauri kuruyanga ichikokerwa nablessing zulu estudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manheru anhasi apo tiri kutarisa nezvekupinda kwemadzimai mune zvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndikusiya mina Standikile Mhlanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesine mhla ka 18 kwenkwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Philippe Jacinto Nyusi wele Mozambique yena osekwethekelelene eZimbabwe kwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Izakhamizi zePlum Tree ezigabeni ezibalisa koMbimba, eJujume, koNdolwane lakomakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Philippe Nyusi wele Mozambique yena osekwethekeleleni eZimbabwe okwensuku ezintathu uthi ilizwe lakhe lele Zimbabwe lilobudlelwano obuqinileyo njalo obujabulisayo. Uqhubeke wathi inhlonipho iphiwa owaba ngumongameli wakuqala weMozambique ekhululekileyo uMuyi uSamora Machel ayipheleli kuye kodwa ngeyabantu bonke belizweni lakhe. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma esendaweni lapho owakhiwa isiphala solwazi oluphathelane lembali yempi yenkululeko yamazwe awezekazi labensundu eyeMuseum of African Liberation eHarare, uNyusi uthe ilizwe lakhe liyajabula ngokuhlonitshwa kukaMashel kumbali yale museum.
We would like to commend you, President Nabakufo.
Siyathaba ukuba uMongameli Mnangagwa usegcine ukubambana okwabekwa nguMashel, uMandela labanye abalethe iAfrika ebambeneyo ikakhulu phakathi kwezombusazela komnotho. Lokhu kukhulisa ubungane bethu.
UNyusi uthe ilizwe leZimbabwe lile mbali yabantu abazimisele ukulwisana lendubo ababhekane lazo besithi ukwakhiwa kwezikhumbuzo ezifana nalesi kuqakathekile kakhulu. Lokhu kusekelwe nguMongameli Mnangagwa yena othi eleZimbabwe liqakathekisa ubungane leMozambique.
I assure you of Zimbabwe's commitment to the successful implementation of our bilateral undertakings.
Itembiso ukuba leZimbabwe liza kwenza ukuba ukusebenza kwethu kusancedisa ekusebenzeni kwethu umlando wethu ukuba sikhulise ubudlelwano bethu.
Indawo leyi izaba isikhumbuzo salokho okwenziwa ngabalwela impi yenkululeko ikakhulu umsebenzi oyenziwa nguSamora Machel yena owanikeza amaqhawe elizwe kakhulu abeviyole zandla indawo zokusebenzisa velisa uhulumende kaIan Smith. Kodwa isikhulumeli seCCC uMnumzana Felix Mafa uthi kumele leZimbabwe liqakathekise ubungane lithathe okuhle okwenziwa kwele Mozambique okufana lokwakhiwa kwemigwaqo yalezinsuku.
Sithanda ukubonga this relationship kodwa sibona ingabi ngezano yodwa. Zanu is not Zimbabwe. Zimbabwe is not Zanu. Loko ngithi Zanu, I saw Zimbabwe. Zimbabwe, I saw Zanu.
Ingcitshi kwezombusazwe uMnumzana Bekezela Gumbo uthi ele Zimbabwe liqhakathekisa ubudlelwane lamazwe akuzwekazi le-Afrika ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Ashuwa kakhulu u-ED le-ZANU-PF ukuthi ama-all weather friends akhe akudala alokhe e-behind them, ngoba kumele siku-understand in the context of shared history during liberation ukuthi kuzomnika i-solidarity ukuthi are behind you. So in terms of bringing democracy, democratic elections, UNC is one of these authoritarian leaders that we have in the SADC region. So it cannot, it doesn't change anything.
Emkhosini munye umnangagwa uphinde wathi amazwe awezikwazi le-Afrika azimisele ukuqinisa ubudlelwano bawo ukuze imisebenzi yentukuthuko efana lokuthengiselana nakwezinye inhlangothi iphumelele. Amazwe omabili athembise ukuthi azaqhubeka elobelana izivumelano zokusebenzelana enhlangothini ezijeneyo zempilo phansi kwezinqumo zokuhloniphana, ukwethembana nobungane. UNyusi njalo ukhangelelwe ukwethekelela endaweni ebekwamaqhawe eye-National Heroes Acre engagqibi uhambo lwakhe lokwethekelela eleZimbabwe. Kulolu hambo alugqiba kusasa ube khatshwe ngumphathi ntambo wakhe obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, unkosikazi Veronica Makamo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inkokheli zomdabo emangweni wenduna umvuthu ziyakhonona ngabathi kwenziwa ngabanye abebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change iyeza ukuzothatha izakhamizi kakhulu abasakhulayo behugwa ukuthi besule amabizo abo lapho ababebhalise khona ukuvota emaphandleni besiyabhalisela edolobheni le-Victoria Falls. Kubika uNokuthaba Dlamini esefolosi.
Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yile inkokheli yomdabu loZulu isithi lokhu kulakho ukudala inhlupho ezingaphambanisa intuthuko yalumango. Ekhuluma kulomhlangano, umgcini sihlalo wesigaba sakomvuthu umnomzana Paulus Ntini uthi abasakhulayo laba babuthwa ngamabhasi besiwa emahofisini aweZimbabwe Electoral Commission besiyabhalisa kutsha. Uthi lokhu kubangelwa ukuthi amakhansila awedolobheni le-Victoria Falls iningi lawo angawe-CCC awasela balandeli abaningi kulandela ukwetheswa amacala enkohlakalo ephathelene lezokwebiwa komhlabathi.
Okumele kunazele badala ukuthi yebo kambe lingakuvumela khona lokho, ngoba sometimes umntwana uyabe phiwe okuyi-$5 and uthabele i-$5 then busukhohlwa ukuthi impilo eyakusasa sisakha chani. Kuze development badala kuyasilimaza.
Umnumzana uzamani Ncube laye ugcizelele kulokho.
Bebafumba this is mali ukuthi abantwana bayethenga izidakwamizwa bebe sebebuya besiba luhlupho lokubana behlukuluza abazali sebenathe babhema izidakamizwa nemali le abaye beyiphiwe yilaba bantu. Kuhlukuluza kakhulu ubuphathi besigaba.
Unkosikazi Mawela Moyo esinye sezakhamuzi ebesikulumhlangano uthi yena uyaqala ukuluzwa lolu daba.
So nxa abantwana bona bezocutshwa la besiyavotela kumbe bavotela uCouncil weFalls, akathi kuncedani manje? Kutsho ukuthi laba abantu laba kutsho ukuthi kube yimpambaniso, ngoba umntwana abantwana ngathi special olutsha luyabe lungazanjo. Kodwa nisoze ntingi lapha ekhaya, mina ngiyevotela uCouncil weFalls.
Kodwa umgcini sihlalo we-CCC esabelweni seMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi kukhona okunuka santungwana kulolu daba.
Anguboni ukuthi osokuludubo kungabe sokuyikuyini nxa abantwana besuke kwenye polling station kumbe basuke kwenye ward, kodwa ngaphakathina kwenduna yabo ukuthi bevotela eFolosi lapho abavele bejayele ukudlalela khona. Angikwazi ukuthi kuthiwa i-vote buying, iyaba i-vote buying osevotile mbani evota nga. Njalo lizama ukusitshela yini ukuthi bazama ukusitshela ukuthi khona abantwana bakomvuthu bachiphe kangaka okokuthi sebengathengwa ngama-$5.
Ibandla le-CCC lokhu liphakathi kokugoqa uluhlu lwabantu abazalimela kukhetho olukhulu lokudinga amalunga edale lephalamende, amakhansila lomongameli. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukubika yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho olukhulu olukhangelelwe ukwenziwa lonyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikomvuthu, nginguNokuthaba Dlamini.
Izakhamizi zePlumtree ezigabeni ezivalisako Mbimba, eJujume, kuNdolwane, leMakhulela zithi impilo yazo isengozini enkulu ngenxa yezilwane esezigxile impande kulindawo njalo eseziqede izifuyo. Zithi abogatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zasendle kumele baphuthume basuse izilwane lezi ezigabeni zingakabulali abantu. Sixoxele sakhamizi sakombimba umnumzana Mokincube.
Izilwane zibhokile kwelapha saphelela inkomo sasibhilitisi from nje ihlobo lonke leinkomo zebhilisi zezidakeni from kwelapha kombimba yathi kukanisa komafa isiya khona le kubojithula inkomo ziphelile izilwane konke zempili ziphele ngoba sathezi sezivela emizini ngobinkomo isesemahlangeni ngapha kumbe sezizama ukutosela ngapha iphele nzima nisinkomo.
Zivela ngaphi kahle kahle lezi zilwane?
Kutho ukuthi sicabangele ukuthi ziphume emabhongana kumbe ziphume ebutshwala avele simangele ngoba kwakunganazilwane kasezilitshwale uvalo omama njisefale betshanini ngabojulayi kumbe kwaza kuyabephila sikwazi.
Azikalimazi abantu yini?
Hayi mina sezingakalimazi abantu but kathesi zikhuluma nje vele sezivela ziphenduka emzini zivuka ziphandle izibaya khona lapha kwamambiyana khona lapha izibaya zivuka ziphandliwe zikwejika sezibuyela esidakeni kuzima cinga la.
Izifuyo zibamba ziphi kahle kahle kumbe kazikhethi?
Kazikhethi kodwa-ke kakhulu inkomo ziphelile ziphelelwe inkomo mpela iqiniso lihle baningi mpela malingabuzi abantu abakhulileyo from nje Mbimba umafa usiyakhona nejuthuke abadala abasiphelelwezi izifuyo ziphelile mpela ayinto yokudala inkomo kakhulu inkomo.
Ababona ngokulondolozwa kwemvelo lenyamazana zendle bona bathini nxa likhuluma lapho?
Singakwazi ngoba silokhansili sizoba lo-chairman we-campfire kusangosikhumbuze la sasike siripota kuye kodwa-ke sake sabona kuchaye amapicture nje kuphuma lawo kuchaye impisi ezingu-4 around ngabo-January veli zaziyimpisi zibekiwe kodwa khonapho sizikhangele. So owakathethi kunezilwane asikabathinti kodwa labo bavumela ngabathinti thini. Ukhansili uthi uyaripota mina nje nginomoti kuthiwe izolo ngafonelwa ngenye inhlanganiso angiyazi ngokuthi amafoni ami uyaphethe ngaphi from Blawayo zethi ngabancedisana la fona lokho bebuza ngempilo ngagcina ngisithi ayi kungcono ngilinikeze ukhansili the chairman we-campfire ngilandele lezinto emzeni ezilikhulume lawo bagcine endlela emphendula namhla labo bengibuza kodwa ukuthi ziyahlupha kodwa besithi ukuthi sebekhulume nokhansili.
Lo ngumnumzana Mokincube, isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Sixoxe njalo lo councillor wesigaba umnumzana Zuleki Nyathi, yena othi sokuthunyelwe abazingeli kulezi ndawo ukuyathungatha umkhondo wezilwane lezi ukuze zisuswe ebantwini.
Engingakutho ngamafitshane yikuthi izilwane zikhona sibili zintathu ye abantu bakhathazekile izifuyo inamba nje ethize engasezwe ngiyiqedisise sezizabanjwa sibili ikakhulu inkomo lamadonki ye hayi sikuripotile bakhona kuground ama game scouts etha kuground lo hunter etha kuground bazama ukudinga nalezo zilwane angikwazi sibili ukuthi zicatsha ngapi ngoba siphakathi kwemngcwele ye-game reserve yewange le-cholocho kubuye futhi leBotswana nganqanye. So ma sipatrola kasikwanisi ukuchapha siye kulezo ndawo. So sibhizi sibili le-community yababona bebuya belonda bedinga bebabuzisisa ukuthi kubonakeleni kulo monakalo ngapi. Imizamo yenziwa minengi sibili Ntunga.
Lo umnumzana Zuleki Nyathi, ukhansila kaward 10 ePlumtree, ubexoxa lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Isikhulumeli sogatsha lwezendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, iZimparks, umnumzana Tinashe Farao kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ezinye izakhamizi zithi zicabangela ukuthi izilwane lezi zalethwa ngomunye umlungu oqhuba inhlelo zenyamazana emabhongane. I-Studio 7 ixhumane laye njalo uthe uzayiphendula imibuzo yethu. Sizalazisa impendulo yakhe kwezinye izindaba zethu. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uMongameli Joe Biden wele Melika ukhulumisane lenhloko kahulumende yeJapan, uMnumzana Fumio Kishida, ngokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili phambilini kokungena umhlangano omkhulu we-The Group of Seven Summit. Umhlangano we-G7 owenzelwa eHiroshima uzaqala kusasa ngolwesihlanu. Inkampani yamandla kagetsi kwele South Africa e-Eskom ibika ukuba ilakho ukwengeza isikhathi sokucitshwa kukagetsi elizweni lonke lonyaka ngesikhathi somqando ngoba kungaba lodubo lokukhangelelwa ukulungisiswa kwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Ngokulandela ukwethulwa kwezijeziso ezetheswa labo ababephenywa ukuthi bengabe baphatheka yini kudaba lwenkohlakalo olubikwa luvezwa ngumsakazo we-Al Jazeera lokumiswa kokuhlaziya lolu daba edalele iPhalamende, abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe sebeveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Ugatsha lukahulumende olwe-Financial Intelligence Unit oluyilo olwethula lezi zijeziso lithi akutholakanga ubufakazi obuveza ukuthi abaqanjiweyo laba abadala icala. Usomlomo wedalela ePhalamende uMnumzana Jacob Modenda uyena uthi udaba lolu ngumlando wamapholisa lababona ngezenkohlakalo elizweni hatshi iPhalamende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Mbuso Fuzwayo, ingcwethi yecubungula izombusazwe kanye loMnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions leyobulawayo Progressive Residents Association onguye osungula lingxoxo.
Indaba le ithe iphuma kumphakathi sasikhangelele ukuthi bona ababaqanjwayo njengabantu abakhulu ababambe ama-ofisi amakhulu esithi ngama-public office, sasikhangelele ukuthi masinya uhulumende kuyafanele ukuthi ahle babe ngabantu ababanjwayo bafanelwe. Indaba yokuthi ichungwe yabe ngabantu ababotshiweyo, ngalo okungenzakalanga ukuthi besikhangele ibona bodwa bengakabotshwa la ama-public office ababambileyo bahle bathiyele ezosikhundla ngenxa yalokho. So-ke kulusisa ukuthi silohulumende othi nathi size segcekeni sikhangele ukuthi thina ilizwe leZimbabwe abantu angabayanga kulokutshonta kulobugwelegwele kulabahuquluzi benethu asebeqanjiwe okusegcekeni, sikhangele ukuthi hhayi lugaba lungasebenza kwenza ukuthi abanye bafundele khonapho ukuthi umuntu okhangaezimbabwe wenziwani lele nezinye indlela kusegcekeni ukuthi ubugwelegwele lwawenziwa abantu ababili abathathu kumbaba kuyinto esingathi nayi-syndicate kutho ukuthi kuyigroup yabantu khona abaphezulu. So kuyinto elusizi kakhulu, izakhamizi izisebenzi lento zilosizi kakhulu, ziyabacapha kakhulu kungani ebulala iZimbabwe.
Mnumzana Fuzwayo, ungathini ngalolu daba?
Hayi, vele kokuqala okuze sikuvume njengelizwe yokuthi ukuthi kuthe kule freeze kwakuyindlela nje yokunikeza abantu impression yokuthi sebelisana nobugwelegwele eZimbabwe. Ubugwelegwele ubuphisa uma ungumuntu ongasekelani nohulumende eZimbabwe. Into ongayibothela yokubana ukujikisane nombusazwe okhona, ukutshontsha utshontshe uwabheze umnotho welizwe wenze santando akwethusi.
Mnumzana Sibindi, ungathini ngokuthi uhulumende layo uthi ulesizathu sokuthi kungani engaluqhubeli phambili udaba lolu, uthi akulabo ufakazi obeneleyo?
Esingakuzo ukuthi uhulumende kalasizathu okufanele abe laso, ngoba inotho le sikhuluma ngayo, igodlelela elitshontshwayo belihuquluza, ayisilogodli kahulumende, kuligolide labantu beZimbabwe abazimbabwe abadubekayo abayelizwe abathwele kanzima i-economy esileyo ongela industry ezibhedlela kwelamithi kanti imali ziyatshontshwa. Abantu bebekhangele ukuthi abantu uhulumende kabuye ebantwini, ngangohulumende olalelayo kumbe uhulumende owazi into ayenza abuye ebantwini, kube le commission efakwayo ibuye ebantwini, ikhulumisane labantu abantu batho ufanele kwenziwa labo bantu bethi besiya ngale mthethwandaba besiya cuzisa kodwa i-public ithile kuthole njalo singakhohlwa phela ukuthi yileya nto yosendo yokuqala le 15 billion liyani yamadamon nje ekhumbulayo kuye emarange eyadisaplayo emaledubeni
kuyezwakala ingqobe isikuwe mnumzana Fuzwayo
ukuthi sikhangele ukuthi labana abantu bazaboshwa iZimbabwe ungasukela ezikhathini okhadbedi dube batshontsha baningi abantu abetheswa umlando wokutshontsha kodwa hhayi akunamuntu osebe wakubothelwa khonokho abantu ababothwayo ngabakhuluma ngokungabuswa kuhle so ngibona ngazathi uma sasingabe sijabulile labo abajabulayo singabantu abaphila komunye umhlaba kasikazisisi labo abasithetheyo ukuthi sithethwe ngabantu abanjani njalo kutshoni ngabo hhayi akusina ukuqinisa ukuthi akunabufakazi okweneleyo eqinisweni vele abantu bona labana babeqontisayo kunobufakazi ngokuthi uzibani uzakhipha imali imali yangikhona izakuya kuzibani enye ebandleni enye yangazi so akunanto eyintsha laphana uma ungakhumbula zinenge into zabo-Henrietta Rushwaya baningi abantu nje okube nobufakazi kodwa amacala angikhona aphelele nga aphelile ngoba they are politically correct eZimbabwe okuqakathekileyo ukuthi wena i-political belief yakho inga okokuthi sibuswa njani hhayi akuqakathekanga lokho
mnumzana Sibindi uthini ngokuthi idale lephalamende selivinjiwe ukuthi lihluze lolu daba
ekufanele indaba ingene ephalamende ishuthi sokuxoxwa ngayo kubuma isinqumo sokuthi sisuka lapha siya kodwa ungananzelela uhulumende ofana naye ukuthi wayivala indaba ephalamende and wonabe ivalwa ngospeaker ophalamende kambe uspeaker ophalamende okwakhe kuthi kuphela agqugquzela abantu abaqoqa ukuthi abanike indlela yokuthi badiscuss kodwa la sesimbone ukuthi usethethe uhlangothi oluthile ngoba phela laye uvele ukhona ngale kuruling party wayatshelwa ngaphandle ngale ukuthi ungafika ephalamende indaba ilethwe ibambe kanje ibambe kanje
ungasigqibela lingxoxo mnumzana Fuzwayo
mina ngibona ngazathi vele yona iParliament if sisiya eqinisweni is a serious let down ebantwini beZimbabwe ngoba ngabe bethi le parliament e-aggressive iParliament ekwazi ukwenza ama-check and balances we-executive okokuqala ifuze ukuthi vele bekungala umuntu odeza ezabuya eyistophe leyo nto ngoba ama-parliamentarians ngabe sekwathethwa e-committee ezi-investigating iParliament separate from e-executive ngoba kwafuze ukuthi at-times even lophethe ilizwe iParliament impeache ngoba kungani kuningi i-executive engakwenzanga kuhle and engakwenzanga kuhle ubusezibuza ukuthi ama-parliamentarians ukugangokunje kusenzakala bathini ngakho
lo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe kanye lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU leyobulawayo Progressive Residents Association esixoxe labo bekobulawayo. Abazali sebethethe ithuba lokuba baqale ukuhlaziya inhlelo zemfundo ezishiyeneyo phambilini kwensuku ezabekwa ngukhulumende zokwenza lokhu. Udaba olusegudwini ukuthi uhlelo lwezifundo lwe-continuous assessment learning activities ikhala solusenza izifundo zibe ngumthwalo onzima kubafundi kanye labazali. Lokhu kubikwa sekudala ukuba ihlekana lalabo abazuzayo benelise ukuqhuba kuhle izifundo osokuchiya phandle abaswelayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lwezemfundo luhlele ukuba ngeviki ezayo mhlaka 23 kanye lo-24 Nkwenkwezi. Kuqhutshwe ingxoxo eyokuhlaziya izifundo zohlelo olwe-continuous assessment learning activities ikhala olwaqala ngomnyaka ka-2021. Abazali kobulawayo sebeqale ukuxoxisana ngokwabo ezinkundleni zokuxhumana eze-social media belungiselela ukuya kwethula imbono yabo ngeviki ezayo. Unkosikazi Helen Mpunzi, umzali ophatheke kungxoxo zekhala uchasisa ngenjongo yokuxoxisana njengabazali kulungiselelwa eyeviki ezayo.
Sibone kuqondile ukuthi siqale ukuhlaziya ngokujulileyo ikhala ngoba inasmuch as i-affecta abafundi kodwa lathi njengabazali sesikhathele umzali usephenduke waba ngumbalisi.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Mthunzi, omunye wabazali, uthi ikhala ilenkinga eziningi ikakhulu kwabasemaphandleni lasemzini ehlala abaningi emadolobheni.
Uqala ngekhala, too expensive. Asiwakwanisi ukumitha ama demands angkhona. They are too expensive. Two, kube le challenge yomntwana ofunda emakhaya, ohlala logogo. Akulanto zayenza, ugogo kala mali, ugogo akwazi lutho ngekhala le.
Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-ATUS, uthi uhulumende ucathamele abantu ngokungabaphi isikhathi sokunxusana lokuthi balimukisane ngalolu hlelo.
Okwakuqala, i-ministry ibuye le mbuzo yabo. Abangafuni ukuthi kuxoxiswane. Imbuzo le ifuna impendulo abazikhangeleleyo. Akuzange kunikezwe isikhathi sokuyenza isimemezelo sokuthi abantu babekwazi ngalolu hlelo luyenze isivuka mpunzana.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi kufanele ababalisi baphiwe ithuba lokuveza eyabo imbono.
Yona iqondile sibili curriculum review consultation. I-2 days lezi zingani zinde kakhulu ngakhaya ukuqashwa ngo-8. Amagrupu, ama-stakeholders, angabantwana, angabazali, lamanye ama-stakeholders generally, ama-community leaders, uwa-divide njani. Abanye ubanike u-day one, abanye ubanike khonapho ke indaba yakhona ayicace ukuthi kumele senze njani.
Ngeviki edluleyo, umsekeli kamphathi ntambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo wazise ukuba ugatsha lwakhe luzaqhuba ingxoxo yokuhlaziya inhlupho ezidalwa zinhlelo zemfundo ezaqala ngomnyaka ka-2021 phakathi kwakhe abazali labafundi bebonisana ngalezi nhlelo. Kodwa-ke kungxoxo eziqhutshwa manje ngabazali sokuvele ukuba ngenxa yobuningi bomsebenzi wezifundo zekhala, abazali bagcina bencedisa abafundi ukwenza okufunekayo. Okunye osokuvamile ukuba ababalisi balobele abafundi ngembadalo ethize. Okwenza izifundo lezi zibize imali eyehlula iningi labazali ikakhulu abasemaphandleni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo abalimi bathi ukulima kusetshenziswa indlela zokulondoloza ezemvelo, njalo ukuvimba ukukhudumala komkhathi kwenza ukuba bangalazifuyo kumbe amathalakitha okulima begebhe amagodi amancane kubalethele isivuno esithe xaxa, kubika uGibbs Dube.
Abalimi abaningi eMatabeleland bathi sebangena kuhlelo olubizwa ngokuthi intwasa olubanceda ekulimeni kuhle njalo lekufuyeni ngemfanelo imbuzi lezinye inyamazana. Okwamanje abanye babo bathi sebelima ngezandla besebenzisa ukuthiwa ngugatshompo. Bagebha amagodi amancane emasimini befake umchuba wezifuyo kumbe imvundiso yezemvelo behlanyele umumbu kumbe amabele. Unkosikazi Patience Ndlovu uthi kuyanceda kakhulu ukulima lokhu okulondoloza ezemvelo.
Ukulima usebenzisa ugatshompo kuqakatheke kakhulu. Kakhulu sekulima ngoba kuya-accommodate umuntu wonke. Indaba sithi kuya-accommodate umuntu wonke okokuqala. Nxa kuyikuthi ngumuntu ongenelisi ukuthi uthole ukusebenzisa i-tractor, ngoba i-tractor ifuna imali, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Nxa ungela nkomo inkabi zokuthi ulime ngazo, uyakwanisa ukuthi usebenzise ugatshompo. Indaba nisetsho njalo ngoba ugatshompo ukuthi ngesikhathi sobusika uyaqalisa ukucenta, ucente lapho ufuna ukulima khona, udebha amagodi akho ungasebenzisangani i-tractor.
Unkosikazi Ndlovu ohlala eGwanda uphinde wathi ukulima lokhu okubizwa ngesilungu ngokuthi yi-regenerative agriculture kulondoloza amanzi.
Kupreserve amanzi ngendlela zokuthi one, uyagebha igodi, izulu nxa lisina liyangenisa amanzi egodini. Igodi lelo ubusulivala ngotshani. Nxa izulu lisina amanzi ayangena egodini, nxa uvale ngotshani which is mulching, kuyapreventa ukuthi amanzi a-evaporate masinya aphume egodini kuhle kuwome khonapho khonapho. Akwanisa ukuthi lese izulu linile this week lihlale 2 weeks lingananga, isilimo sakho siyabe silokhu esihlakaniphile ngoba phansi ke belokhu kulobumanzi. Ugatshompo uqakathekile futhi ngoba uyenza isivuno esiningi. Ukuthini? Umquba awuphombi ukuchithiza nje njengemasimini kumbi wakwani. Nxa kungukuthi ungofake wakwani, ufida igodi lakho. Igodi ufida exactly lapho okwazi ukuthi inhlanyelo yakho zayifaka khona, akufanani lokuthi ulime.
Lingakhohlwa uhlelo lwe-Life Talk lapho okucutshungulwa okubhekane labesifazana abafisa ukungena kwezombusazwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Kulabo ke abafuna abafisa ukuthi ke bezwe ezinye indaba zethu, lilakho ukuya ku-VOA News, voandebele.com.